wagumede wabakashi ya mswa 29 rita wali gwanasu kumishakuwa woku inyati mdunu rema tewele north kuzabu sachi suho chao chekutu wali gwepane wa bereki wago wagumede wabakashi ya mshure mekuru wala neitso waka tanga kushanda femura irizi asaka zosha ya waita mkulungira mkuru mnyadze kutunga mira zena vumunyika mumashoko awo wai kuchema wagumede mtungamiru wenyika wa Emerson Mnangagwa wakati wagumede wakaratiza unyanzi mbasari kutungamira zenavu izo zakabatsira kuti chikwata cha Islanders chive nemkurumbira munyika mose vamwe vaive vakatarisira kuti wagumede vachapiwa ruremekedzo rwegamba renyika asi izvi hazvina kuitika vakambove munyori mukuru wechikwata checapt united vawellington chando vaudza studio 7 kuti vagumede vanofanirwa kurangarirwa segamba munyaya dzekutungamira zvemitambo munyika
vagumede angasiri administrator wefootball chet angasi sport administration yekuti ndo yatiri kuneka zvino vanhu vakaita seivo vati kushaya mune maorganization dzakaita sana ikatikodzi yako ndakaita wagumede nini kwangu asina basa yekuti uve pinipi wagumede munhu aizivanwa neiye yekuzangari aibva kuhighlanders asi kana pamumbanyaya yekubatsirana kuti mutambo unge wakadai wakadai wagumede ndiwo munhu aenza mene
vakambove munyori mukuru wechikwata chehighlanders variwo mumiriri wevhungu mudare reparamende vaomega swanda vanoti hapana chingataurwa munhoroondo yenhabvu munyika zita ravagumede richishayikwa vagumede avo vakashaya vave nemakore makumi manomwe nematanhatu vanopiwa ruremekedzo nevakawanda nekukwanisa kuita kuti chikwata chehighlanders chive nenzvimbo dzachinoti dzacho izvo zvisina kukwanisa kuitwa nezvimwe zvikwata zvine mukurumbira munyika zvichakadaro vanhu vakasiyana-siyana kusanganisira maenjiniya anoshanda munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika vakuru vakuru vemakanzuru pamwe nevanhuwo zvavo vaungana pagungano rekuonekana nevaive mukuru weengineering services muguta reulawayo vasmela dhuve avo vakashaya muswa 30 zvita vataura varumbidza vadhuve semunhu aive akazvininipisa zvisinei nechinzvimbo chavaive nacho uye zvisinei neunyanzvi hwavo mubasa ravo munin'ina wemufi vaishmael dhuve vati zvinhu pazvaive zvakaoma munyika pakutanga kwemakore a2000 vadhuve vakaramba basa raigona kuvawanisa mari yakawanda kusouth africa vachiti vaida kushandira munyika yavo yezimbabwe mumwe wevanhu vataura pagungano iri vajoseph chuma avo vakambove mumiriri wemupopo mamudare reparamende variwo nhengo yecentral committee yezanupf vati vadhuve vaisatarisa kuti munhu aibva mumba mani vachuma vati vadhuve vaishanda vakazvipira vachiratidza unyanzvi mubasa ravo zvisinei nekuti nguva dzakawanda vaisave nezvikwanisiro zvakakwana mutevedzeri wameya weguta reulawayo vamulandimuve vatsinhirawo izvi vakati vadhuve vaive nyanzvi mubasa ravo uye sasachigaro weengineers forum musangano weurban councils association of zimbabwe vaibatsira makanzuro emumaguta nemadhorobha akawanda munyika neruzivo rwavo munyaya dzekuwanisa vagari mvura nezvimwe zvakadaro munyori mukuru wekanzuro yeguta reulawayo vachristopher dhuve vati nekuda kwekuti basa ravadhuve rave pamongo wemabasa ekanzuro vaigara vachishorwa kunyombwa nekupomerwa mhosva dzisipo asi izvi hazvina kuvadzorera kumashure
munhu anga achishanda nesimba achishanda zvakanaka kubva kwandakatanga basa 2016 kusvika pari nhasi ndakasvika achishora zvakaipa kuchidza kodi basa imbavha zvese zvinotaurwa zvese zvizvozvo zviri zvemangamanga kwakaitika makomishini akawanda eministri zvake nemapurisa vachitsvagisisa nyaya zvese zvaipomerwa hapana kana mhosva yakaonekwa inayo zvouti zvemisezin ngazviri zvemanyepo madirectors ndoda kukutaurira hama yangu vanoshanda nesimba vasina zvokushandisa zvakakwana asi vachishorwa zvakaipitisa nevari vasingazivi
vadhuve vavigwa kumakuva eLady Stanley Cemetery vakashaya vave nemakore makumi mashanu nematanhatu mushure mekurwara kwenguva pfupi. Vasiya mudzimai nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.